Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimo Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 31, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti manyepo kuti mnyori mukuru webato iri va Douglas Monzora vambomiswa basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance kuChipinge vanoti vakarwiswa nevanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU PF vakakuvara zvakaipisisa nezuro ndokupa vaendeswa kuchipatara. Mumwe wevanhu vakarwiswa ava vaEdson Muchape vanoti vakarohwa vakakuvadzwa uye kupisirwa musha nevatsigiri vavati ndeveZANU PF. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi.
Kwa matangu papa shopu ndo pataka zona paruto ya timu rakawani samunisanga ni mademba na machete haya ya ni matemo ni matanda ima gampoi kwa wetu na MDC mawea kuna umshikambe na MDC kuno kusaka wengu kwa EDT kaka East Country Board 3 nene mdara nyomu anu zidalastone akapatema wangu na utuwa na waruku ya wakawani sawawachi buwatiza wali 3 mwaja na zidalastone akapunira mti toma akano wanda mwambara nisaitaka kutisa ya kifamba se hiyo wangu watu shita vidawara kwa kututanga kutu ndiponda paza kutu nditema kima nima bimba haya
saka makakuwara shaka di
haa ndaka kuwari sasa kanya nisa msana weso kumeso kumasa sike toka hapa waka tema kima nima machete ya pagumbaba waka tema nidemo
saka hiko shinu muriku upi
ndriwa chinge hosito
muriku upu wana rupetzeru irasiru kurapa
haa angu tengo mbaa mwede mkansula waripo ndiwa akatenga matabhuka anga anyorwa hapana pane nachiremba
makakwanisa here kusvitsanya yenyu kumapurisa
ya takaenda kunezura before satabva kubozi ndakazoriskiwa nezuro ndakazotorwa kubva iko kunezuro na honorable Livingstone Zuma wechipinge central saka pataimo chingo tibvei pagomo pamba patandiri pandakazonorarirapo ndopatakasangana nemapurisa arikotu angu achiuya kuzonzwa nyaya dzachona dzakamira sei vakazorekoda statement yangu nevamwe mai vakanga varipo ipapo vakazondotemwa panapa mhanza panapa nedemba iroro
saka mapurisa ari kutaridza here sekuti vakatora matanho ekusunga vakaparamaka
mapurisa so far asati
rubatsiro rwamuri kuwana pari zvino kubvawo kubato renyu nderupi
rubatsiro rubva kubato zvese zvazvokudiwa vari kuedza kuita izvi pane pavada kuti nditransfer ndiende kune chimwe chipatara.
Avo vanga vari nhengo yeMDC Alliance vaEdson Muchape vachitaura vari parunhare vari muchipatara chekuChipinge. Vakamirirawo MDC Alliance musarudzo yakanzura muward 14 amai Laina Madanyika vanoti mudunhu ravo hamusisina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupisirwa misha vachinzi vakavhoterei MDC Alliance musarudzo. Mapurisa ekuChipinge Police Station anoti akatambira nyaya iyi asi achiri kuferefeta uye hapana atasungwa. Hatina kukwanisa kubata vakakwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo yemumiriri weChipinge Central muparamende vaRay Machingura kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga yakadzimwa. Tabata amai Madanyika kuti tinzwewo zvakaitika.
Ndingati nechiitiko chakaitika zvinotorwadza nekuti hazvisi hamusi muvega saka ndiri kushaya kuti kana ivo vechiti vakahwina kana kuti vakushanda vari semutungamiriri kana kuti sevatungamiriri vanoitire hutsinye hwekuti vangati wavaona chete vanenge vachiponda vachipisa dzimba nekuti ikoko kwakaitika chiitiko ichocho vakabva vaenda pamba pavanga vachigara ipapo vakandopisa nedzimba dzacho muno maagenzi edu akatotiza augara umozambique nekutretenwa kuti mukangogara mumba kana kurara mumba vanenge vachiuraya inini zvinosvika pakutishungurudza
mapurisa ari kutiwo kudii nezviri kuitika izvo
hatisi kuona kana rubatsiro isu nekuti kubva nezuro patakaendako kusvika tiuye pachipatara hatina zvatambonzwa kuti pane vabatwa kana kuti pane zvakadii sekutemwa-temwa kwakaita munhu zvakadai
avo vanga vari amai Laina Madanyika vachitaura vari parunhare vari kuchipinge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachiti zvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input scheme hazvisi zvematongerwo enyika uye hurumende yavo icharamba ichitsigira zvirongwa izvi sezvo zviri kubatsira nyika kuwana chikafu chakakwana Godwin Mangunza anoti panyaya inotevera
Vati zvirongwa izvi zvaita kuti nyika iite goro rakawandisa uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira vati kubudirira kwecommand agriculture kwakaita kuti ivandudzwe kusanganisira zvirimwa zvakaita segorosi zvipfuyo zvakaita semombe pamwe nehove vati zvirongwa izvi hazvisi zvematongerwo enyika sezvinotaurwa nemapato anopikisa munyika uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira vamunangagwa vati hurumende yavo inotsigira Harare Agricultural Show pamwe nezvirongwa zvayo zvakaita semusangano wayakaita svondo rino wevarimi nemabhizimisi vati mashow emamwe matunhu munyika yose anofanira kudzidza kubva kuHarare Agricultural Show uyewo vati vachakurudzira hurumende dzematunhu dzichaumbwa pasi pehurumende yavo kuti dzikoshese zvirongwa zvevarimi vamunangagwa vakurudzirawo makambani akazvimirira kuti atsigire mabasa ekurima kuitira kuti nyika ikwanise kutengesa zvirimwa zvayo kunze sezvayaiita kare mukuru weZimbabwe Agricultural Society varongi veHarare Agricultural Show vangoni kudenga vati chirongwa chavo chakabudirira zvikuru gore rino uye huwandu hwevairatidzira zvirimwa hwakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa negore rapfuura vatiwo ivo nekomiti yavo vari kuziya pfungwa dzakapiwa nevamwe kuti Harare Agricultural Show isandurwe kuve National Agricultural Show sezvo ichipindwa nevarimi nemakambani kubva mumatunhu ese munyika mutungamiriri weGrain Millers Association GMA vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti makambani ari musangano ravo ave kutotsigira varimi nechakare
saka isu seindustry tiri kumira nevarimi sezvo takanga tichiita makore apfuura uyezve tine zvirongwa zvatoda kuita mugore ra2019 pamusoro pekurimwa kwegorosi chibage soyabeans nesunflower saka tauya pano zoparutsigiro kushow ino uyezve zvakare kupo kwatinapo kune avo vahwina munyaya dzelivestock farming
pashow yegore rino GMA ndiyo yapa mubayiro wezviuru zviviri nemazana mashanu emadhora kukambani yegushungo dairy iyo yatora mubayiro wekutanga pachikamu chevarimi vanochengeta mombe Zim Parks and Wildlife Management Authority yatora mubayiro kuita basa rayo zvakanaka mukuru wekambani vafulton mangwanya vaudza studio 7 kuti vafara chose nekukunda kwavaita
zvakadai hazvibudi kana kunangoruri kuri wani saka ndinoda kubhiliva kuti management yangu yese nemawekers ari unders vari kushanda pamwe chete kuodera because time yatakatora yekuprepare was too limited
kambani yeSeedco ndiyo yawana mubayiro wekutanga pamakambani ese airatidzira gore rino kwozotiwo Zimbabwe Broadcasting Corporation ndiyo yawana mubayiro pamakambani ese ezvenhau akapinda pashow yegore rino varimi vahwina mubayiro inosanganisira dzimotokari mari nematarakita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vachienda kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Musangano uyu wakanangana nezvekutengeserana. VaMnangagwa vakatarisana nedambudziko guru rekugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Zviri kubuda kubva kubazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats. Zviri kuratidza kuti zviri kutengwa neZimbabwe kunze kwenyika zvakawedzera nezvikamu makumi matatu nematanhatu kubva muzana. Mari yezviri kutengwa kunze kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari nemagetsi nezvimwe zvirimwa yasvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu yemadhora zvichienzaniswa negore rapera mukati memwedzi minomwe pasingaverengwi ndira nemwedzi wapera sezvo michina yezimura inonzi yaisashanda zvakanaka. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSfela Nijabangwe vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakwanisawo kuti wedzerei zvayakatengesa kunze uye ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza kubva kuChina.
Hongu iri dambudziko ragara rine Zimbabwe rekuti tinotenga zvinhu zvakawanda kupfuura zvatinotengesa. Zvinova izvo zvinozotikonzera dambudziko rekuti tiwane cash iyayo ndosaka iri kushaika noti kudya kupfuura zvatikugadzira. Asi tichitarisa pagore rino iri zviri kuratidza izvo zvacho zvatiri kutenga nezvatiri kutengesa zvese zviri zviviri zvakakwira. Zvinova izvo zvinobva zvati tati zvinoratidza kuti indastry yedu masenzero airi kuita anenge asumuka. Nekuti industry ikasumuka masenzero ayo inenge yakuda kuchi atikuti maraw materials aya ndiwo mamwe atobva tatanga kutenga akawedzera. Makambani edu iwopo anowedzera kugadzira kuti aenderane nematengero ari kuita zvinhu aakuda maraw materials. Saka ndo zvikuita kuti zvatiri kutenga zviiwande. Asi tiri kuonawo kuti zvatiri kutengesa kunze kwenyika zvakakwira. Saka zvova zvese zviri zviviri zviri kukwira. Ende tichiongorora zvatiri kutenga pari kuonekwa kuti pane zvatiri kutenga paipa hatisi kungotenga zvekudya chete. Pane zvidimbu zvezviri kutenga kunze kwenyika iri mishina yekuzogadzirisa zvinhu. Chinova icho chinhu chatoti chakanaka. Nekuti mishina iyaya ichazoshandiswa kugadzira zvinhu mangwana. Zvinova izvo zvinobva zvadzikisa pasichi. Zvatiri kutenga zviri zvinhu zvakapera kugadzirwa zvokuti zvikangouya tobva tangozvidya chete.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vakananga kuChina uko. Chii chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuChina tichitarisa nyaya dzekufambisa zvakanaka mabhizimisi nekugadzirisa upfumi?
Nguva ino yayo kuti tichivaka ikonomi yedu ende tiri kuzvitambira kuti tiite zvakataurwa zviya zvekuti nyika yedu ive yasimukirwa ive yemiddle income economy mugore ra2030. Saka tauda kuona kuti isusu ngatipiwa mukana semabhizimisi tiende kumberi. Basa rehurumende ndere kuti mutigadzirire mikana iyoyo yekuti tikwanise kana isusu kana tiita zvatoenda choda chete kuti tiite mari. Tikawana mukana wekuita mari tobva tavaka mabhizimisi ichi anoita basa rinenge richidiwa muno muZimbabwe. Izvozvo zvakafanira kuChina vakatangowo vachiita kunge vari kuita kukopa. Tikuri kuzvikurudzira kuti isusu ngatiitewo seizvozvo. Vana vedu vaya vanhu vakatikaisa kuchikoro vari kuti varushaya mabasa ngatibatsirane navo nehurumende tichibatsirana nemayunivhesiti yedu tive tinosumudza nyika yedu.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSfela Nijabangwe vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kukoshesa kuzvitonga kwematunhu devolution sezvo zvakanyorwa mubumbiro remitemo yenyika. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vataura vamusangano kunamatira kuti vaMnangagwa vatevedzere zviri mubumbiro remitemo. Nhengo dzesangano iri dzati vaMnangagwa vanofanira kuratidza museyano nematongero eaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakanga vasingaremekedzi bumbiro remitemo yenyika. Mukuru wemabasa muZimbabwe Christian Alliance Reverend Useni Sibanda vati vanoviba kuti vaMnangagwa vachakoshesa izvi pamakore mashanu avava kutungamira nyika.
Okay, zvinokosha is that nyaya devolution must now be implemented because we had ma political parties ese achiita ma promises kuti vachaimplement this devolution. But now even here President Mnangagwa when he was talking to inauguration he made a commitment kuti vachaita devolution. So now I think it's critical that we go from talking to implementation.
Imwe nhengo yesangano iyi iri mumasvingo Pastor Sonikis Chimbuya vati nyaya yekupatsanurwa kwekutongwa kwematunhu inoita kuti budiriro mudunhu reitike neukasira vachiti matunhu mazhinji munyika akasarira nekuti zvose zvinoitwa kuHarare.
Vese vanhu vamasvingo, vagari vemasvingo, tiri kutarisira isu kuti kana hurumende ikaita devolution, masvingo seprovinsi inenge yakugona kushanda ichishandisa zvinhu zvainowana even muupfumi hwayo, kana kuti mari dzinenge dzakugona kuwanikwa padhuze. Madevelopmental issues haachatori nguva yakareba kudevelopiwa. Torai masvingo Light Bridge Road, yatora makore mangani ichigadzirwa.
Vechidiki vanotiwo vanotsigira kuzvitongwa kwematunhu achiti zvinoita kuti vawane mabasa. Mumwe wevechidiki Muzare Stuart Bhiza vati kuzvitongwa kwematunhu kunogona kubatsira vezera ravo uye kuchiunza budiriro masvingo.
Isu semayouthwo ndinotova munangwa kadai vakwanisa kuimplement decommission muprovinsi medu, kuti isusu semayouth tikwaniswa kuzowanawo mubato yemaoko, takazvimirira kuno kuprovinsi kweduwo.
Kuita tinoshandira masvingo uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vatatu vagondo vanoti vamunangagwa vanofanira kuratidza chido chezvematongerwo enyika, voparura urongwa hwokuzvitonga kwematunhu sezvo zvibatsira kusimudzira upfumi hwematunhu.
Padi chiripo ndechoti hurumende iri kutyora mutemo pakusasa devolution, but nyaya iripo ndeyekuti nyaya iri paviri, constitutional matter nepolitical matter. Saka vanhu kana vachida devolution chero vakaenda constitutional court vakawana judgment, but chikuru ndechekuti government pane political will here yekuti vaimplemente devolution. Kana pasina political will yokuimplementa devolution, chero tikada tiende constitutional court zvinogona kutora nguva. Saka nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vanofanira kunguva nepolitical will kuimplementa devolution, nokuti ine economic advantages akawanda pakuti each province inowanawo more weight yekukontrola economy yayo, plus government inova accessible kuvanhu vari padhuze. Saka devolution chinhu chakanaka.
Bumbiro remutemo wenyika rinosungira hurumende kuti isiye matunhu achizvitonga. Kubva pakatambirwa bumbiro idzva muna 2013 kusvika pari zvino, hurumende yeZANU-PF haisati yazadzisa zvinodiwa nebumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 masvingo. Ndini Kandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wava John McCain wachengetedzwa nhasi muUS Capitol Rotunda. Panguva iyo vanhu vemuAmerica vari kuchema munhu akashanda kwenguva yakareba mudare reSenate uye ari gamba rehondo. Mutumbi wava McCain wakasvika nezuro muWashington uchibva kuArizona. VaMcCain vakashaya nemugovera wapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemusi wesvondo muMaryland. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBill Clinton nemudzimai wavo Hillary Clinton, Reverend Jesse Jackson, kusanganisirawo vaimbi vane mukurumbira, vaungana nhasi muDetroit vachirangarira Aretha Franklin, muimbi akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Franklin akashaya ava nemakore makumi manomwe nematanhatu uye achavigwa kumarinda eWoodlawn Cemetery kuDetroit. Makanzura eguta reBulawayo atoreswa mhiko nhasi zvichitevera kusarudzwa kwaakaitwa mwedzi wapera. Taurai Shava anoti panyaya iyi.
Makanzura makumi maviri nemapfumbamwe emaward ose emuBulawayo atoreswa mhiko muguta iri nhasi. Kanzuru yeBulawayo ine makanzura mapfumbamwe echidzimai, asi chiitiko chekugadzwa kwemakanzura ichi chambovhiringidzwa nevamwe vagari avo vange vachitsutsumwa mushure mekunge mumwe wemakanzura vaArnold Batirai vasarudza kutora mhiko yavo muririmi rwechishona. vamwe vagari vange varipo vada kurova vabatirai vachivatira zvidza vanhu nekuita uku asi vabatirai vati ikodzero yavo yekutaura nerurimi rwavanoda kana rurimi urwu rwuri rwemuZimbabwe. Mumwe wemakanzura matsva vaFelix Maka vati vanotarisira kuita basa ravo nemazvo kuitira kuti guta ribudirire.
Tinochaadressa nyaya dzecorruption tomeka shuwa kuti zvatinoita zvese zvinenge zviri transparency nekugadzirisa Bulawayo kuti inyatsomira nenzira dzakanaka.
Munyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti makanzura achasarudza meya nemutevedzeri wake pamusangano uchaitwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Meeting yekutanga yecouncil ichaitwa neTuesday 5 September nenguva dza 4 pm ndokwatinozosarudza meya nadeputy.
Semine mamwe maguta munyika Bulawayo yange iri pasi pekomisheni yakasarudzwa nehurumende. Mune imwewo nyaya, moto usati wazikanwa kuti wakatanga sei, wakaparadza zvinhu zvakawanda zvevamwe vanhu vanotengesa paUnit Village muguta reBulawayo nezviro manheru. Munyori mukuru wemasaka neTraders Association unove mubatanidzwa une flea market iyi amaisipoku Hlesibanda vati nhengo dzavo makumi mana dzakaraskirwa nezvinhu zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora.
Ndakasvika pano around 25 to 10. There was a big inferno. Zvinhu zvichitsva and parikunzi pakatangira aite particular stands near the restaurant and the fire quickly spread. Fire brigade yakazouya kadzima moto wacho. Zvakatora nguva ingade kuite hour 2.5. Mastands the total yataona anosvika iwo makumi mana. Vanga vanhu vachibva kunohoda because state chigadzira kuvhurwa kwezvikoro. Normally tinoisa stock yakawanda. Takatarisirawo kuti kana zvikoro zvakunovhurwa vanhu vanenge vachitengawo zvinhu zvakaita semasechel, maschool shoes zvakangodaro-daro.
Pane vanhu vanopfuura zana nemakumi masere vanotengesa vari paUnity Village kunyange hazvo nhasi pange pakavharwa sezvo mapurisa ange achimboferefeta kuti moto uyu wakatanga sei. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti tsamba iri kutenderera pasocial media ichiti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa haisi yechokwadi. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti tsamba iyi ndeyemanyepo uye mabasa ezanupf ekuda kuparadza bato ravo. Dr. Sibanda vati vachamisa navamonzora vari kushanda zvakanaka mukusimbaradza bato ravo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Sibanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatingati chokwadi nekuti tsamba yacho inoratidza kuti yakasainwa nemushandi webato. Vashandi vebato havasuspendi maprincipal assorties ndo mapolitician izozo zvinoitwa maorgans eparty ari political. Naizvozvo zvotoreva kuti tsamba yacho ndeyekunyepa.
Munofunga kuti akanyora tsamba yacho angavani?
Izanu kana nokuti tinoziva kuti ine urongwa hwakaiswa mari yakawandisa zvikuru sakuti kuvadze MDC nekuparadzanisa utungamiri hwayo in 6 months. Saka tinoziva kuti ndo zvimwe zvezvivongwa zvinobva kubato rezano.
Ko ivo vamunzura navachamisa vari kushanda zvakanaka havo here?
Vanga vari mumeeting yeNational Council musi weWednesday vachishanda zvakanaka zvikuru sa vachiurirana kuti bato roendera mberi sei. Tinotoziva kuti pane urongwa hwepat hunosanganidza vanhu ivavo asi hazvina basa kuti vanofarirana here kana kuti havasichakushandise kuti purezidendi vakabata musangano vachiendera mberi.
Asi mutsamba iyi hamuna chinhu chechokwadi chirimo kana chidiki acho?
Hapana zviri pa.
Saka vaviri ava vari kushandavo zvakanaka mubato renyu pasina kusawirira?
Makavaona kapanational council meeting yakaitwa mazuva maviri apelayo. Dai panga paine crisis ka yaitaurwa ipapo. Zvino vanhu vakabuda musangano vachiwirirana zvakanaka. Asi kuramba tichitaura nyaya iyoyi kutoita kuti ite kunge pane nyaya. hapana zviripo tinotoziva.
Chamungade kutaura kuvatsigiri venyu ndechipi?
Chikuru sacho tirikuda kutaura chinonangana nevatapi venhau. Kana paine zvinhu zvikuru zvakaita seizvozvo, vanhu ngavatarisire kunzwa kubva kuna president.
Nesuro makati muri kuenda kumatare edzimhosva nenyaya yemusangano wekukwekwe, zvakamira sei musangano wenzu wesvondo?
Musangano unoendera mberi kusvikira bato rati aiwa hazvichaita kuita musangano.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zvematongerwo enyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Mukutaura naSoli Save, inini ndaida kutaura nenyaya yemusangano waida kuitwa navachamisa wekukwekwe. Ndiri kuona variro kumapurisa ari kuti havafaniri kuti vaite musangano nenyaya yekuti hei kune chirwere chetaifodhi chichiri, kuti chirwere chetaifodhi chiri kutaurwa ichi chiri kuberwa. Saka hapana midzi yekuti vangarambidza vachamisa kuti vaite rali yavo. Ndiri kuona sekuti zvinenge zvakutoratidza kutoti hurumende iripo yakutoita udzvanyiriri.
Mukutaura naAaron ari kuCape Town.
Taurai tinzwi.
Zvinhu zvakatongwa vemamunangagwa vakaiswa pachigaro. Right. But now tikatarisa nyaya yekutanga yavari kuita yekuti izvoni vari kutora mainquiries of commission yekuti azotarisa nyaya yakaitika musi wa1 August, of which zvimwe zviri pachena kuti ami chaiyo chaiyo takatarisa amika ama haimbobuda mubarracks isina kuita isina command from the head chief yemacommanders. Saka ivo vamunangagwa ndivo vanonyatsoziva kuti alright ndiani akatuma, of which it is clear that kuti vari kunzvenga the right person akaita sei akatuma vanhu. Inyaya iri pachena, inyaya yekuti vada kungotsvaga chete kuti vatima opposition party.
Muri kutaurona Albert Mpingo.
Koma Albert, makadiko kuAfghanistan uko?
Aiwa, kuri kuAfghanistan kuri raiti zvako, tiri kuchengetwa naMwari.
Muri kuitei ikoko kuAfghanistan mukoma Albert?
Muri kushanda.
Hatisati tambonyatsonzwa maZimbabwe akawanda achitaura kuti ari kuAfghanistan. Kwakamira sei?
Aiwa, kunze kwakuiti maZimbabwe akawanda kozi kunoda vanhu vane hana kozi kunosisa kune hundu kanga hande zvokuti simba hachokozi ndoda kumhurisausari kuchirongwa pazuva ranhasi ndichifarawo kuti makwanisa kundifonera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa rwendo rwavamunangagwa rwekuChina. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti manyepo kuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNcwabakazi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Let me once again reiterate my government's commitment to support
Command Agriculture. Command Agriculture, the Presidential Input Support Scheme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wezokulima oyeHarare Agricultural Show namuhla qede walubhekisa kwele China ukuyangena umhlangano weForum on China Africa Cooperation.
Ama-councillors egcotshiwe ngokuba lamuhla iseremoni yalamhla kadinga ukugcoba ama-councillors kuphela kodwa umeya lo deputy kabayiphethwanga namhla ngoba abantu bebekhangele ukuthi kuzakwenziwa lamuhla kodwa lokhu kwenzakala kumeeting yokuqala ye
Amakansila akobulawayo afungisiwe ukuze aqale umsebenzi namuhla kodwa kube lesehlakalo somunye ukansila oyale ukufungiswa ngesingisi wakhetha ukufungiswa ngesishona. Kuwaza Friday lamhlanje sileqembo labafana bakagodlwayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umbukiso wezokulima oyeHarare Agricultural Show namhlanje esithi uhlelo lweCommand Agriculture lolwePresidential Input Scheme alulani lokudinga usekelo kukhetho. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Umnangagwa utshola amazi namhlanje emini evula okusemthethweni umbukiso kwezokulima namabhizimusi oweHarare Agricultural Show lapho akhuthaze abalimi ukuthi sokuyisikhathi sokuthi eleZimbabwe lisebenzele ukudla lokuthutha ilizwe lentuthuko yalo. Uhlelo lweCommand Agriculture lwaqala ngesikhathi owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mgabe esesikhundleni lukhokhelwa nguye uMnangagwa kodwa abaningi babelusora besithi indlela yokudinga amavoti. Kodwa ngemva kokuqhutshwa kwalo ilizwe selenise ukuthola isivuno esaneleyo. Eminye imibiko yesithi ilizwe selenise ukuthola ukudla okweminyaka emibili elandelayo. Kodwa abacolayo bathi inhlanyelo lemfundiso yefertilizer ukuphiwa abalimi ngaphansi kohlelo lolu kuvame ukwengezwa ngesikhathi sokhetho. Ukulandule lokho uMnangagwa esithi uhulumende wabela abantu inhlanyelo esenzela isivuno selizwe hashi amavoti.
Let me once again reiterate my government's commitment to support Command Agriculture.
Uhulumende wami uzasekela Command Agriculture le Presidential Input Support Scheme ukuphiwa kwezinto zokusebenzisa ekulimeni phansi kwehlelo lezi okomnyaka ozayo sokuqalile. Kuzancedisa abalimi ukusebenza inhlelo lezi ayisizo zokudinga usekelo kodwa ngezokuthi silungisise indaba zokulima.
Wengezethi izigaba zonke zelizwe zizathola usekelo ngaphansi kwalolu hlelo. Kodwa igqetha uMnumzana Nkosi yabo Sibanda uthi uMnangagwa akakhuluma iqiniso ngoba indlela abantu abalela ngayo okusebenzisa kwezokulima phansi kwehlolo lokulima lolu ngeyombusazwe kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe.
Command Agriculture ma ulubala emaphepheni ulucubungulisisa kungathi luhlelo lukahulumeni lapho ayefuna ukuphucukisa khona uZulu esigabeni sokudla. Kodwa ma ungabuya ngendlela oluyenziwa ngakhona on the ground uzathola ukuba loluhlelo lulozokwenza lekombangazwe welizwe.
Amazwi la asekelwe unkosikazi Simelo Maphosa, yena obese emkhosini wanamhlanje esithi akulamehluko phakathi komsebenzi webandla lezanu PF lemisebenzi kahulumende.
Ukukhuluma kamongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa athi i-presidential scheme le Common Agricultural akungeni kwezepolitics, akuhlangani ngoba kube bekungangeni kwezepolitics. Ubeza kwenza lokhu ngendlela etshiyeneyo, sikhangela kusukela ngesikhathi eza ama campaign for ama elections. Ube kuhlanganisa lapha hamba khona siya commissioner i Common Agriculture indawo ezinjengabo Gwanda, ube efika khona ngale bese kusiba irally. So sikwehlukanisa njani thina ngoba thina sikwazi ukuthi yena umsebenzi wakhe uyabuhlukene nganga.
Esinye sakamuthi Harare umnumzana Sipho Ndlovu uthe ngesikhathi sokhetho abantu abaningi bebethola inhlanyelo kusiya ngokuthi basekela liphi ibandla, esithi ukuze ilizwe lithuthuke lokhu kumele kuguqulwe. Kodwa ezinye izakhamizi ezathola inhlanyelo phansi kohlelo lolu evale ukukhuluma le-Studio 7 zithi uhlelo lwe-Common Agriculture solusuze ukuguqula abalimi lesivuno selizwe. Abanye abalimi sebeqalisile ukuthola inhlanyelo yama-fertilizer okulima alonyaka. Inkampani yenhlanyelo ye-Sitco yiyo ethole umvuzo wokuqala wokuba lombukiso omuhla lonyaka, kwathi inkampani yomsakazi we-Zimbabwe Broadcasting Corporation yiyo ethole umvuzo wamankampani ezindaba akade ebukisa kushoya lonyaka. Abalimi abanqobileyo bathole imivuzo egoqela izimota, imali kanye lamatalakitha. Ishwale iqale ngomvulo iphela kusasa ngomgqibelo, abantu bezobuka okubukiswa ngamakampani kanye lokulibazisa ngezemidlalo eshiyeneyo lemiculo. Ngimele Studio 7 seHarare, New Gibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka elizweni namuhla elubhekise kwele China ukuyaphatheka emhlanganweni wezamabhizimusi phakathi kwalelo lizwe lamazwe ase-Afrika we-Forum on China-Africa Cooperation. Umhlangano lo uqala kusasa, njalo injongo yawo emqoka ngeyokuqinisa ubudlelwano kwezamabhizimusi lakunhlelo zentuthuko phakathi kwele China lezwekazi le-Afrika. Umnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping emhlanganweni lo bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe abo. Amazwe omabili la alezivumelwano ezinengi azilobelane kwezenotho ngesikhathi kusabusa umnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya uhambo lukamongameli Mnangagwa lolu sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso ukuthi ubudlelwano phakathi weChina leAfrika buqakathekile ngoba siyazi ukuthi emazweni amaningi eAfrika iChina isifake izimali eziningi kumthambo wentuthuko infrastructure. Okusokubala ukuthi inkulumo zakhe zohambo lwakhe kaluqondane lokuthi ololiwe imigwaqo, amabhiriji, lemitshina elungisa impahla eZimbabwe ingangena kanjani, hathi lokhana okuphonga ukunikezwa nje izimali la maChinese usebenza lapha. Kodwa mbona ngathi ubudlelwano bakhona kufanele uqinise.
Ngesikhathi sikaMgabe ziningi izivumelwano ezalotshelwana phakathi kwele China lele Zimbabwe. Wayetshona etshitshela kwele China uMgabe esiyasayina ama mega deals ngokutsho kukahulumende wakhe. Kwenzakalani kulezo zivumelwano?
Phela okufanele kwenzakale khathesi njengoba sokuthiwa khona kule Second Republic, kufanele kube lama-institutions, ama-think tanks ahlala phansi ekhangelisisa ecubungula ukuthi izivumelwano zakhona lezi ezenziwa kuqala izithelo zakhona kuyini le parliament layikhangelisisa. Ngoba nje kuphoma ukukhuluma nje sizakuthiwa ama-mega deals, lokhu lalokhu akuncedi lutho. Kodwa kwakhathesi ngicabanga mina ukuthi uhulumende kaMgabe wayengaqondanga lokule ntuthuko yeZimbabwe babezilungisela nje imali zabo sign ama contracts ama so business le China ye kakube le commission of inquiry kumbe ama institute asala phansi ekhangelisisa ukuthi ubudlelwano bakhona kwaphumani
kulokukhonona emazweni amanengi awezwe kazile Africa ngendlela iChina engena ngayo ihuquluza iminotho yalawa mazwe eZimbabwe lingaluphatha njani lolu daba
okukhona phela ukuthi yithi thina phela abensundu abe-Africa esihambe eChina sisiya kuyenza izivumelwane isivumelwane phakathi kweChina leZimbabwe kasifanelanga siyenziwe ngohulumende sifanele siyenziwe ngosobhizinisi labantu abaziyo ukuthi nxa izivumelele izivunyelwane zibhalwa zibhaliswa kanjani bakhona omthuli nqube onkosana moyo ogodfrey kanyenze ayikhona ukuhambisa okulima kuphela abantu bepolitiki abantu bezanupiyefu yikho kwenza ukuthi sicine sezivumelana izinto ezintshontshela umnotho wethu
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezenotho sixoxela eseHarare.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Amakhansila akobulawayo angamashumi amabili lasifica mnemunye afungisiwe ukuze aqale umsebenzi namuhla emkhosini oqhutshelwe City Wall. Kubela ukuxokozela emkhosini lo ngemva kokuba omunye ukhansila onakanelwa ukuthi ubedle amponjwana eyale ukufungiswa ngesingisi wakhetha ukufungiswa ngesishona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amakhansila la anqobe kukhetho olwedluleyo wonke angawomanyano wamabandla aphikisayo owe MDC Alliance. Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk Christopher Ndlovu uchasisa ngokugcotshwa kwamakhansila la.
Amakhansila asegcotshiwe okwalamuhla iseremoni yalamuhla kadingi ukugcoba amakhansila kuphela. Kodwa umeya lo deputy kabaphethwanga namuhla ngoba abantu bebekhangele ukuthi kuzakwenziwa lamuhla. Kodwa lokhu kwenzakala kumithingi yokuqala yekhansili.
Uqhubeke ethi ngeviki ezayo yikho abazakhetha amakomiti ngemva kokukhetha lokugcoba umeya wakobulawayo. Ukhansela Mzamo Dube ka Ward 25 owenketha usole umsindo ethi bakhangelele intuthuko yakobulawayo.
Hayi, hayi, umsindo kajayela kujayela kakhulu. Kodwa thine sikukhangeleyo ukuthi sikhangele ukuvela phambili kabulawayo.
Ukhansela ka Ward 17 ePhumula usikhululekile moyo uthe bayabonga ngokugcotshwa bayazehlisa kubulawayo.
Namhla siyabonga ngoba sesigcotshiwe sesizaqala ukusebenza sesizehlisa phansi kwabulawayo ukuthi sifeze lokho abasikhethela khona ukuthi sibamele.
Kube lokucokozela kwakuqala lamhlanje ukugcotshwa amakhansila akobulawayo. Abantu bakobulawayo bake batshengisela ngesikhathi kufungiswa amakhansila besola ukuziphatha kwawo kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo eBupra, uchaza izifiso zikaZulu.
Singananzelela abantu babuyile esithole kuyatshengisa abantu bakobulawayo balofuna ukulangazelela ukwazi ukuthi kambe ozangena abe ngumeya lodi lomsekeli wakhe ngubani. Kodwa bona abantu begcwele lapha. Kathesi sikhona apha siyananzela ukuthi abantu basafungiswa phakathi ama-councillors kodwa asilaqinisi ukuthi abantu bazakhethwa nini kodwa abantu bacacile ukuthi hayi bonisa isifiso ukuthi njengobulawayo bafisa ukuthi nxa kukhethwa umeya lomsekeli wakhe kukhethwe umuntu ophuma kule region.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sikhanyele Mlotsha osuka ku-Ward 25 ukhale ngokuthi okwenzakale lamhlanje akubaphathanga kuhle.
Ilanga lanamhlanje besilikhangelele njengelanga elikhulu obekumele ukuthi isifiso zethu thina njengomthwakazi njengobulawayo omuhle njengezakhamizi kwenziwe izinto ezife kodwa ayisikho okwenzakalayo. Into yokuqala bakhethe ama-chambers bebiza benxusa ubulawayo wonke kodwa bekhethe ama-chambers indawo ibe ncane sivalelwe phandle akulanto esiyizwayo akulanto esiyibonayo besile sifiso sokuthi ngaba sifake hall kodwa kukhanya lokho kabakulandeli.
Amakhansela wonke anqobe kukhetho olusanda kwedlula agcotshwe lamhlanje njalo bonke bengabomanyano we-MDC Alliance kodwa ngendlela abantu bakobulawayo abakhuluma ngayo kulakho ukuba lokufuthelana nxa amakhansela la angakhetha umeya abangamfuniyo. Umeya lomsekeli wakhe bakhangelelwe ukukhethwa ngeviki ezayo ngolwesibili ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Go Live Talk lamhlanje sikhangela uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuyangena umhlangano wakwele China lamazwe aseAfrika ngesikhathi amanye amazwe athuthukileyo ekhonona ngokuthi ele China likweledisa amazwe asathuthukayo izimali ayehluleka ukuzibuyisela. Lelo lizwe ligcina selihuquluza inotho yalawo mazwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Bill Clinton lomkakhe uHillary, umfundisi Reverend Jesse Jackson kanye labaculi abaludumo abanengi babuthene edolobheni leDetroit lamhlanje bekhumbula umculi oludumo owaphiwa igama lokuthi indlovukazi yomculo weSoul uAretha Franklin. Yena upuphe mhlaka 16 kuyona le inyanga esekhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Isidumbu selinye lamaqhawe eMelika uSenator John McCain sizalala e-US Capital lamhlanje elapho okube lombuthano wokumvalelisa engakabekwa ngesonto. Isililo sika McCain yena obhubhengo lwesihlanu lwedluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane siqalele esabelweni seArizona okuyisabelo asimela edalele Congress kusukela ngo-1982. Kubikwa sokuqhamuke udlakela kwezinye indawo zelizwe lapho abasekeli bomanyano e-MDC Alliance ababikwa behlaselwa ngabasekeli bezanu PF. Eshipinge kubikwa kuchaywe owayencintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende umnumzana Edson Muchape. UMuchape usiwe esibhedlela elamanxeba ayesabekayo. Sehlulekile ukuxoxa lezi phathamandla zezanu PF ngalolu daba. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo wancintisa emele umanyano weMDC Alliance edinga isikhundla sokuba ngukansila eChipinge Central. Umnumzana Jairo Sisithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubona undoda lo uhambe kwenza imisebenzi lapha e-Wintrade anti yabona. So abanye abantu bamubona lapha asenza khona ukuthi umuntu lo yamazi phela ukuthi indoda leyo yayikhamele kwi-MDC lapha emakhaya lapha e-Wintrade e-Ward 7. So
abantu phela bayisikhungo phela bambamba phela bamshaya ngena Bennett abanye bamshaya ngema keeper anti yabona
ngoba ngona baba bemshaya
bamshaya njalo phela bambamba phela bamfaka ebridgeini phela bamukhamisa esibhedlela bakhamba epolice but ipolice ayizange ayitholi i-statement next ayizange ayibopha abantu next anti yabona
ye ulimale okunganani.
Ya, walimali izandla zakhe phela bamshaya ngeBennett, bamshaya ngeSgodo. Hayi izinto eziningi bamshaya nazo.
Sikhuluma so ungapi?
Bamtholele ifoni, bamtholele imali, zonke lezi zinto lezi.
Ungapi so kathesi?
Kathesi usesibhedlela.
Manje lina alisabi yini ukuthi lani lizachayo?
So uMP wethu wathi uzomthola uzohamba naARR.
Manje abantu abayisabi yini ukuthi bazachaywa lapho?
Ya, wonke abantu bayasaba, nami ngizosaba phela because nimunye wamkhona phela wayenza ikampeni yamkhona phela because abantu bonke bayasazi phela ukuthi abantu lawa ngabantu be-NDC.
Akula sebebalekile yini?
Ya, abanye babalekile phela.
Baningi yini ababalekileyo?
Ya, abantu bangkhona bathi abantu bangkhona bayasika 20 people against one person.
Manje amapholisa athini?
Omunye wamkhona uyasebenza lapha e-Winfield, yanti uyabona.
Amapholisa wona athini?
Aba bamapolisa bayakhuluma ukuthi sifuna ukuthi sifethe ukuthi sibone ukuthi indaba yenkona ukuthi injani but they are not serious. Kulo omunye indoda bathi uyasebenza lapho Winfield. So thina sifuna ukuthi bahambe eWinfield bambambe umuntu wangkhona.
Umnumzana Jairo Sisithole wancintisa emele umanyano we-MDC Alliance edinga ukuba ngukansila weChipinge Central. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lenguqu elebulawayo sithi uBekthemba Ndlovu uthi ulethemba lokuthi abafana bakhe bazavukela phezu kweqembu leDynamo kusasa emdlalweni wePremier Soccer League enkundleni yeBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo sithi lizemukela eleDynamo kusasa enkundleni eBaba Fields lidinga imiklomelo ngamehlo abomvu njengoba lihlezi esimeni esibi engalaneni yemiklomelo zokusele imidlalo elitshumi ngokuba imidlalo ifike emaphethelweni kusigaba sekhasilaka Premier Soccer League. Abafana bebulawayo sithi bahlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo belemiklomelo elitshumi lanhlanu njalo banqotshwe kuyo yonke imidlalo emihlanu eyedluleyo yasebeyidlalile ensukwini ezedluleyo. Kodwa umqeqetshi wabo uBekthemba Ndlovu uthi ithuba lokunqoba likhona ngoba la kumidlalo abadliwe khona bebedlala kuhle.
Bakhuluma nabuye kodwa ukuthi emergency ukuthi mashithi game le besesithule besingethu just that minute, just that second ukudefenda okay. Let's try to be better next time. Lokhuluma nje akuba umhambile lapha nawayethu. So it's a good thing as a coach if you see your players discussing on how they were scored and on how they were prevented in the next time. So mbona bodwa ke ngoba ku positive side.
Iqembu leDynamo silalo lonyaka lidonsa nzima njengoba lihlezi endaweni yeshumi lantathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha. Akweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngomgqibelo kusigaba sekhasilaka Premier Soccer League, iqembu leSiplatinum lizemukela eMtare City ngaseMandava, iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leBlack Rhinos ngaseLuveve, iqembu leHarare City lizanqikelana leHerentals ngaseRuvaru, iqembu leChapungu lizadlala leTriangle ngaseAscott, iqembu leYata lizadibana leChikenini ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leShapane Mine ngaseNyamunga. Ngesonto kulemidlalo emibili lapho iqembu leCape United lizanqikelana khona leLinkroot ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leHighlanders lizemukela eLenkezi Platinum Stars emagumeni yaseBaba Fields. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana bakagodlwayo bephethe idlalade labo elitsha. U-Ezra Chisospanda uyalandisa.
Balutshwana abaculi abacula umculo kamazigandi laba-ke sebekhathazile eZimbabwe bakhathaze eMzansi. Bahlonitshwa ngabahlabeleli, bahlonitshwa-ke ngabalandeli babo, bathanda imisakazo yegoli. Namhlanje ngesilabo kulolu hlelo lwethu lika-Woza Friday. Woza!
Ingutibu mchawulu suti voice ento mbinsendi Linyone kaleli tionzele nyosi ni bafana bambali Ngalande lalafika kunga filutu setitile kui puta puta Kokodwa yom nyama tabaito aloko machilisi Mwomle zabaya mechila ngemvuto la pempu makona Salibu nani balaleli Jengo base slangana njengenda latile Teli ucha eli tinyoni ya madozi Nitemba lisang kumbula wa manda lata mama bili Engi jenga watabe la papilini
Lona idazege, eli kuluma hayo ge, inyoni ya majozi. Limu meteni lona li lalati.
Ilalati letu likugete ingo maezungu twelufu. Kulezo ngomezungu twelufu, okukanya angati ziza daga kulupetu. Ikona ingo maeti uma livota, livota kanjani bantu bagiri. Sebenzela pana elo baba unoti, oda lelu babu toko zanilanga isgini. Napinda nga sebenza loketa, oda leli kebula maki zama, keliga babu mchengzeni kwenza. Lapana ikipoti apina ngasebenza lokaya weke bula mafika mate lo dada mfane ngumtata panzi le wazo do nadali
Uyazizi uti zitini, ziaduma, uite lohozo Friday, mwamaskande, zwa pete na mtande, ezi ya TV, eza wakondwa ya kwena ngade, hivo pina mafana mga TV, utaji la wadele nchifayo, ila jentike inyoni, ya mandozi, mbonagi ya mandibali tole ngapi.
0277 2813 9611 kumbe ufumane lati kukhasi lethu leFacebook abafana bakagodlwayo maskandi noma uphumane lami ngingutabani dibi mchakula mahlalega ngepositi kommepu brothers kanti kulabo abaphetheya kwezilwandle kubo UK Canada sebengalithenga kubo iTunes
Uzenzelo wakho ungaqeli obabanye abantu Njengoba sibona sinje sinje ubona
Sebenzile ngemicimbi cimbi eminingi ningi khona ngale ke wogodla bayabachaye eZimbabwe bachaye khona le mzansi bachaye basezi besebenza Sona ke isifiso sakho ke wemthabo ungakahambi sithini ufisana empilweni njengeqembu
Isifiso sami ngikuthi ngize ngiyefika laphesheya kwezilwandle ngoba ke ngilabalandeli abagcwele wonke lomhlaba sibonga kakhulu ixhaso lenu siliqembu labafana bakagodlwayo ezikadibi lingadini
yilo ke indlela nje inyoni yamadlozi elivela ke kudibi ehamba labo godlwayo abafana bakagodlwayo ezikadibi bese kuhlelo uza Friday nimrulaza ingoma ke equmba qumbayo zilanda ngempela sonto njenjeke okwanamhlanjeke sokwanele bakwethu isikhathi esinjengomangoye ke ofulathelayo ngu-Ezra Chief of Banda khonaleke kwele bulitari bye-bye
Gina sasila kamnandi lapha ekhaya tethela madlozi Gina sasira gamna ndila pekaya tethela malodi Gina sasa mangezmo
abafana bakagodlwayo behlabela-ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu ngelilalatelabo elitsha elilesihloko esithe inyoni yamadlozi Thakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamilinkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.